Yeah, four. Baba Raipa. Life on a bed of roses. Zira zotaka famba wangu kwewe kugaba gaba pangwe pacho tetraya zijiramba kunge kugwashi tembo nyora tozidzima neraba asi hatisi kuzokundika yeah. Nata
kukwira neudzika zvipakera novhika sabotage nourwiswa kuti usene mberi funga zinombotambudzika life inomboda kudzimba mwari kana maudzika damatangoni
zira zotaka famba dzaisa vanyore miradzi vachune bling kuzvitaura zvinotoda zuva resandipe kunopeti missing. Dai mabunze ni musa pikisane chaisa vanyora kuna nzira iri nani mangu usajudzwe nemapikicha uri mapikicha vari kuda future. Dai mabunze ni musa pikisane chaisa vanyora kuna nzira iri nani mangu usajudzwe nemapikicha uri mapikicha vari kuda future.
Zvanga zvakaoma takadefenda kuti svike patasvika nhasi takaresecha sometimes ndobuda misozi ndikazvirimemba savanyoraramira vanhu vanodhileya vashoma vachamira nevezvidhawuni vazhinji vachizinerema iveveridhawo hapasi pese pachahwino chambodyiwawo zviri kwese even mbavha yacho inombobirwawo
nzira dzatakafamba dzaisa vanyore miradzi vachune bling kuzvitaura zvinotoda zuva resandipe kunopeti missing. Dai mabunze ni musapikisane chaisa vanyora kuna nzira iri nani mangu usajudzwe nemapikicha uri mapikicha vari kuda future. Dai mabunze ni musapikisane chaisa vanyora kuna nzira iri nani